Chiremba vanoshanda pazvinoimomo Medical Center Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti kana tsaona yaitika vanhu vanofanirwa kufonera ambulance sezvo dzinenge dzine vanhu vane ruzivo rwekubata vanhu vanenge vachioka mitezo yavo mutsaona.
Hatikurudzire kuti kana paitika accident vanhu vomhanya kutora munhu achikoka uyauye vakumuisa mudzimotikari dzenyu kumhanya yekuchipatara. Tinoona kuti kazhinji vanhu vanowedzera mainjuries especially maneck nemaspinal injuries anowedzera nenyaya yekutakurwa nevanhu vasina ruzivo rwekutakura vanhu uye zvakare nemota dzisina kukodzera kunge dzichitakura vanhu vakuwara. Saka tinoingaziva tikondorai maambulance ambulance kazhinji zhinji within 30 minutes an hour inenge yasvika and most of the people can be saved. Pane kuti golden hour within the first hour munhu akaatendwa nemunhu anoziva neruzivo maambulance technician machiremba manesi kazhinji munhu anopona.
Dr. Chiripanyanga vanoti kana ambulance isati yasvika vanhu vanofanirwa kusunga patyoka gumbo kana ruoko kuitira kuti ropa rakawanda risarasike.
Munhu akanga atyoka gumbo kana atyoka ruoko pasite of fracture patyoka gumbo patyoka ruoko ipapo panobhlidha futi zvakanyanya. Saka tinoita rega inonzi splinting munotsvaga kana mapango kana mapuranga kana makadhibhokisi chaiwo momaisa pasaidi pagumbo rake paruoko side neside mosunga kuti risawable risatambe tambe gumbo iroro kana ruoko iroro. Zvinobatsira kuminimiza bleeding nekurigisa peini uye zvakare zvinosevha upeni. Kana zvaitwa izvozvo next thing mwachiita munopanana marules kana paitika accident kuti uyu ndiarofonera ambulance uyu ndiachasoka bleeding uyu ngatsvage mapango uyu ngamise motikari pasatsvika muwani kazi panoitika accident vanga vasaka pile up yekuti dzimwe mota dzisikuona pana accident dzichaa dzikotsika mwana manyanisa matriangle nekudirekta munota kuti dzisasvike zvakare paaccident paipai.
Chiremba ava vanotiwo kana paine vanhu vanenge vafenda mushure metsaona vanhu ava vanofanirwa kurariswa nedivi rekuruboshwe kuitira kuti munhu akuvara asadzipwa nemarutsi kana neropa rake.
Asi anangoramba chingovatenda naona asingazivi mamistakes anowanda kana pakaita vanhu vari unconscious munhu afenda haasigona kutaura anachagona kuita paaccident asimugona kuti ari kufema mupenyu anorarisa neyatinoti left lateral position anorarira kudivi rake relift oisa ruoko rwake moisa ruoko rwake pasi pemusoro kunge pilo ruoko rake rokuleft akasamira then gumbo rake rokuleft morisa riri straight reti rekuright riri pamusoro perekuleft rakaita kugonya zvishomanana. Zvinobatsira kuti kana akarutsa haasireti zvaarutsa zvisine mapapu kana achibhlidha ropa raira risine mapapu kause tinoona kuti mwana akawanda anozokuvara kana anozofa nenyaya kuti anenge aspireti anenge azomedza marutsa varutsa kana kuti ropa raira razopinda mumapapu rikana vasakuketesa vagofa.
Zvakakosha kuti vatyairi vasamwa doro rakawandisa sezvo zvichikanganisa kufunga nekuona zvakanaka kwemutyairi izvo zvinozokonzera tsaona mumigwagwa.
Tinoitika munhu akanwa hwahwa asakachaira motikari ukanwa hwahwa tinoti alcohol is a central nervous system depressant inotsitsirira your judgment capacity kuona kwako kufunga kwako kunenge waslow noda kwedoro. Saka ndikaona doro hauchafunga zvakanaka ende mareaction time dzako pane maseconds akuti asara kuti ukaona chinhu chikrosa pamberi pako uchidriva within 2 seconds ufanirwa kutsika mabreki. But kana uchinge wakadhakwa time yaunotoroda kutsika mabreki yakawandisa uye zvokuti kuona kwako murodhi kuti uone kujaja kuti mota iri kuya neuko iri kufamba nespidi yakadii iri kure zvakadii zvinenge zvisingaitike zvakanaka nokuda kwokuti alcohol doro raita impair your judgment. Saka because of that it's easy for you kuva involved in maaccident.
Kana munhu achinge achinwa doro Dr. Chiripanyanga vanoti mutyairi haafanirwe kupfuura mapaindi maviri edoro remubhodhoro kuitira kuti asakonzeresa tsaona mumigwagwa.
Doro tinoti munhu pazuva anofarwa kumwa maximum yatinoti 2 units. 2 units is equivalent to about 2 pints dzedoro kana iri bhiya emalagai anoshita malagai toti maximum 2 pints per day. Kana iri wine toti 1 glass of wine per day. Kana iri mastrong staff mawhisky mabrandi toti 1 shot per day ende izvo hazvisi cumulative kutoti handina kuona kubva mande kusvika Friday saka ndakuchibatanidza wawo wangu wese ndochiunwa musi 1 kwete. Kana ukasanwa nhasi zvemusi uyo zvapera zvavharana mangwana unokwanisa kuonawo 2 pints. Hatizoti handina kuona wiki rese saka ndakuda kumwa Friday aha unokwanisa kuonwa 2 pints per day. kana vatadza kuna 2 pine dzavo idzodzo mangwana unongona 2 pine saka takarika 2 pine haumbofa ukajakwa zvekuita accident.
Dr. Chiripanyanga vanoti kutora zvinodhaka kunogonawo kukonzera kuti mutyairi akotsire ozopepuka atopinda munjodzi.
Kana doro unokwanisa kukotsira uri pasteering. Mrakama doro chatinosupresa nervous system inenge iri depressed, zvinonzi pfungwa dzabva dzichandotora zvakanaka dzichandoshanda zviri normal. Ukangoona doro unoita central nervous system depression, which means inokwanisa kukonzera kuti urare uri pasteering. Ende ukaita izvozvo hope dzemunhu akadzabate kunobvidza kuti haumuke unotozomuka paita accident. Onzi hapana chandoziva ndakazongoerekana ndada kuchipatara, iri nyaya yedrunken driving.
Chiremba ava vanoti kune vanhu vane dambudziko rekugara vakadhakwa, izvo vanoti chirwere chinofanirwa kurapwa.
Tine mamwe makesis evanhu vanosvika patine yatinoti alcohol addiction or alcoholism, yekuti munhu achakwanisa kurarama pasina hwahwa. Kana munhu angasvika panguva iyoyo chatinotanga kuona kazhinji anoda kumwa hwahwa every day, akasama hwahwa kana kaushayiwa anokwanisa kutanga kudedera zvichatoti matremas nekuti hasha dzisingaperi. Kazhinji mukaona munhu akudaro suspectai kuti ane alcohol ane alcoholism. Two, mukaona munhu achitadza kurara akashaya hwahwa usiku harara anoita management anorota hope dzinotyisa zvisingaiti zvinoitika zvakare kuvanhu vanenge vane alcoholism. Mukaona munhu asvika pakuendiyo zvakureva kuti akuda rubatsiro, rubatsiro runodiwa paalcoholism number one iwithdrawal. Munhu anofanira kuitwa kuti asasangane nehwahwa asane hwahwa. Two, anofanira kuitwa counseling. This now individual counseling anokanzele vari one oita counseling as a group nehama uyezve nevamwe vaimbona vadoro vakazokwanisa kukunda kana vachiri kumuprocess kuda kukunda kunahwawa poita inonzi group counseling zvinobatsira zvakare. Then kana zvaomesesa tinotora vanhu vanenge vaita alcoholism tombovaendesa kurehabilitation vombovharirwa kana mapsychiatric unit panga kunoku muzimbabwe Harare kune Harare Nyatwa ane Kugomo futi riko Harare psychiatric unit, kuMasvingo kune Ngoma Huru, kuBulawayo kune Nguchen. Kana zvaomesesa zviri nani tinambovharwa iko kwemazuva mashoma kana masvondo achirehabilitatwa kuti paanozobuda imomo anenge apora hachadzi asisina havi yekuda doro. Ende upenyu hwake hauchanafetwa nedoro bcause mukaona vanhu vanenge vane alcoholism wana vachagona kuenda kubasa, vachagona kuriritira mhuri dzavo, vamarombe vakutora zvinhu pambo vachinotengesa kuti pamwe doro bcause upenyu hwake hwese chaakuraramira chete kuna hwawa. Mukaona munhu asvika papoindi iyoyo anenge akunita rubatsiro.
Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vose vanokwira dzimotikari vanofanira kuzvisunga mabhandi ezvigaro zvemumotikari, uye motikari dzacho dzinofanira kunge dziine mvumo yekufamba pamigwagwa. Tsvagurudzo yakaitwa nesangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe inoratidza kuti tsaona zhinji dzinoitika mumigwagwa zvinokonzerwa nevatyairi vanenge vachityora mitemo yemumigwagwa. Gore rakapfuura vanhu 136 vakafa mutsaona dzemumigwagwa muZimbabwe yose, kubva mutsaona chiuru nemazana 4 dzakaitika pakati pa15 zvita 2017 na1 ndira 2018. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzanyiri.